Manera kanaka muriye Zimbabwe, ino is Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC. Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu gunyana 15, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Ndiyo kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yokurudzirwa kuita utongo hwegutsa ruzhinji panguva iyo pasi rose rinocherechedza zuva reInternational Democracy Day. Vamwe vanamukoti navanachiremba vakawanda vanonzi vave kubatwa nedambudziko rekusagadzikana kwepfungwa. Norman Mapeza anopiwa basa rekurairidza chikwata chemaWarriors. Ii ndiyo mimwe msore nao zedu za nasi zichiwa kwa muri ziba kuno Studio 7 irimu Washington DC. Apo pasiro seriru kucherechedza zuva reutongi hwegutsa ruzhinji kana kuti International Day of Democracy, vanhu vakawanda munyika varikurudzira Zimbabwe kuti iremekedze nemazvo utongo hwegutsa ruzhinji. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Mutauriri we Crisis in Zimbabwe Coalition vamavelas kumalo vanoti hurumende iri kukundikana kusimudzira utongi hwegutsa ruzhinji munyika pakatariswa maitiro ehurumende yava Emmerson Mnangagwa.
Hurumende inotungamirirwa nava Mnangagwa inozviti Second Republic yakundikana chose maringe nekuedza kubuyuvane kupundutsa nyaya dzezvema human rights, zvakare nyaya dzekuchengetedzwa kwebumbiro remutemo renyika. Izvo isu seCrisis in Zimbabwe Coalition tinoti muno munyika mune constitutional crisis. Zvakarewo pane nyaya yerule of law iri kuratidza kuti muno muZimbabwe haimo.
Vakumalo vatiwo kutadza kuitwa kwesarudzo munyika nepamusana pechikonzero cheCOVID-19 munongedzo mukuru wekushaikwa kweutongo hwegutsa ruzhinji.
Saka muZimbabwe pari zvino tikuona kuti sarudzo dzakamiswa, ma-by-elections akamiswa. Tikunzwa zvakare runyere kupe rwokuti vanenge vari kutoda kuti nesarudzo dzinofarirwa kuitwa mugore ra2023 tadze zvakare kuitwa vachivanda nedenda redziwa mpengo reCOVID-19. Saka tinoona kuti izvi zvese izvi hatikwanisi kutaura nezvekupemberera demokrasi kwakanaka kana tisingaiti sarudzo, nekuti sarudzo dzinoitwa regularly ndo rimwe bandiko redemokrasi.
Vakumalo vatiwo Crisis in Zimbabwe Coalition yakatonyorera SADC ichitsutsumwa nematambudziko ari munyika. Vatiwo sangano ravo rinoda kuti SADC ipindire pane zviri kunetsa muZimbabwe kuitira kuti munyika muitwe nhaurirano dzinobata vanhu vose munyika. Vakafanobata chigaro chemukuru weNational Association of Youth Organizations vaMcDonald Munyoro vatiwo utongi hwegutsa ruzhinji hunogoneka chete kana masimba adzorerwa kune veruzhinji.
Chine chidiki tiri kuona kuti nyika yaiita sokunga iri kutora danho rasiyana neribumbiro remutemo. Semuenzaniso, tikada kutarisa Constitution of Zimbabwe Amendment number 2 ine zvinhu zvakawanda zvayakadzura zvakapiwa mumaoko ejekerere. Saka tichisvika pane zuva rakakosha kudai, sevechidiki isu varinotipa mukana wokuti tifunge tichitarisa tichidzokera kumashure uye tisvike pekuti tinopangana mazano sevechidiki kuti simba rodzokera sei muvanhu.
Mumwe mugari weMuHarare vaPride Mukono vatiwo kuvana veZimbabwe hapana chekupemberera pazuva ranhasi. Asi vatiwo zuva ranhasi rinopa vana veZimbabwe mukana wokuita hurukuro dzekuti nyika ingasvike sei pakuva neutongi hwejekerere.
Saka naizvozvo aiwa zuva iri kana takatarisa neutongi muZimbabwe hapana zvizhinji zvatingati hurumende yedu tingakwanisa kuzvipemberera. Asiwo tikaenda kune rumwe rutivi, izvo vanotirangaridza isusu varwiri vekodzero dzevanhu uyezve nevanorwira
utongi wekerele kutitinge tichi garaba mweche tisendi garawa dena nasu mazumi niti kukakuseni chitaura tichimzera kutodi niko kutinika edu inge ichishika pa utongi wekugusa wangu wanwese mnyi Zimbabwe
Studio 7 na ina kukwanza kunzu waku baku urumene nezezwara nasi kana opa msorope mashoka ata urwa neva noru ilako zero zevanu asimu kuruweshe kuburisikwa kwa mashoko muzan PF vatafazu kwa mugwadi vati urumende ava mnanga gweru kufamba mugwadi Wara, uye bato reZANU-PF ndosha raka rwirazve gutsa ruzhinji muhondo yerusununguko.
Gutsa ruzhinji ndora taka rwira semusangano. Naizvozvo ndiro gonzo ratinofamba naro sehurumende yeZANU-PF in the new dispensation of President Emmerson Mnangagwa. Takaita zvose kuvandudza mitemo inoona nezvikodzero dzavanhu, kuvandudza mitemo inoona nezvemamedia freedoms. Kuvandudza mitemo inoona nezvekuitwa kwamabhizinesi tigogadzira zvenyika yedu kunyaya dzezvekurima kuti vanhu vaguta matumbu chakashata hacho ndechekuti kana vanhu vaguta nedumbu nekuvaguta dumbu nokuda kwekurima kwatakaita kunofadza gore rino vanobva vazotaura havo nezvekwavasina kusvera
United Nations yakaita chisungo musi wambudzi 8/2007 chekuti zuva reInternational Democracy Day richerechedzwe gore rega rega musi wa 15 Gunyana Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Vamwe vanamukoti navanachiremba vakawanda vanonzi vave kubatwa nedambudziko rekusagadzikana kwepfungwa nekuda kwemashandiro avari kuita munguva ino yekurwisa dambudziko rechirwere cheCOVID-19. Nunurai Jena anotipanya inotevera.
Izvi zvakabuda pamusangano wakaitwa nezuro wakapindwa nevagari vemudunhu reMashonaland West. Vachitaura pamusangano uyu mukuru anoona nezveutano hwepfungwa mudunhu reMashonaland West kana kuti provincial mental health officer Dr. Tichaona Mahashi vakati vana mukoti navana chiremba vanosvika mazana matanhatu nemakumi masere nevatatu kana kuti 683 vakarwara nekusagadzikana kwepfungwa uye vamwe vanomwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 mudunhu kubva patanga chirwere ichi gore rapera
my solution was vanhu vakafa ndipo mwana wafiga zvaibuda manhamba yacho kuzai 486 vakafa muno mash and the eyes of what mostly oh healthcare workers. So they suffer. So one of the problems is depression. Depression is because we are supposed to be in a place where we are going to be able to get a job, and we are going to be able to get a job, and we are going to be able to get a job. So we have to be able to get depressed because of the situation. Tremendous problem. Secondly, they suffer from anxiety disorders. They also exposed to what? To COVID-19. And also lost some of our colleagues during the execution of their duties. I think around 700 health workers have died so far in Mashonaland. And over 683.
Dr. Mahashi vakatiwo hurumende iri pakati pekuita dzidziso yakanangana nevashandi vebazi rezveutano kuvagadzirira kuti vasavhiringwe utano hwepfungwa pavanenge vachiita basa ravo nerutsigiro kubva kubazi reUNICEF.
So we are running two workshops as we speak right now. We have done what we call PFA trainings with aid from UNICEF. Our trained health workers and also non-healthcare workers. The first train of PFA trained around 245 people in Marsh West. These are also to aid their ability to deal with these problems in personal capacity and also assist others.
Mukura anoona nezveutano hwepfungwa munyika, Dr. Patience Maunganidze, vanoti dambudziko rekusagadzikana kwepfungwa riri kuitika mune mamwe matunhu. Vati hurumende iri kuita dzidziso kunana mukoti navana chiremba mumatunhu aya. Studio 7 yanakwanisa kunzwa uwandu hwevana chiremba navana mukoti vari kusangana nedambudziko iri munyika yose. Asi mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland Central Dr. Clemens Chuma vati dambudziko iri harisi mudunhu mavo. Zvichakadaro bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanomwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina nemazana mashanu ane makumi mashanu kana kuti 4,550. Vamwe vanhu mazana mana ane gumi nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare, izvo zvasvitsa vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvakatanga pavanhu zviuru zana nemakumi maviri nezvitanhatu nemazana masere ane gumi nevanomwe, kana kuti 126,817. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana masere nemakumi manomwe nezvitatu zvine mazana masere nemakumi mapfumbamwe nevatatu, kana kuti 2,873,893. Vabayiwa nhomba dzose dziri mbiri sezvinokurudzirwa vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nezvitanhatu nemazana maviri ane makumi mana nevanomwe, kana kuti 1,926,247. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana, kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Hurumende iri kupomerwa mhosva yekuzvidza mutongo wedare repamusoro kuburikidza nekurambidza kwayakaita vanhu vasina kubayiwa nhomba dzecovid-19 kuti vapinde mudzisvondo, pamwe nekuti vashandi vayo vasina kubayiwa nhomba idzi vasaende kumabasa. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Masangano akawanda anoti haasi kufara nezviri kuitwa nehurumende zvekuisa mitemo inozvidza mitongo yakaitwa nematare. Dare repamusoro rakatura mutongo svondo rapera wekuti vanhu vanoenda kusvondo havafaniri kurambidzwa kupinda muchechi kana vasina kubayiwa nhomba sezvakanga zvakurudzirwa nedare remakurukota. Asi mushure memutongo uyu, dare remakurukota rakabuda zvakare nezuro nechisungo chekuti vasina kubayiwa nhomba vasabvumidzwe kuungana mumachechi. Mufundisi wesvondo yeDivine Destiny Bishop Anselmo Magaya vati zvaitwa nehurumende izvi zvinovashungurudza sevemakereke, vachiti zvave kuita sekunge hurumende yave kupindira mumashandiro emakereke.
Iresolution inopokana sekutaura kwatakamboita kare nekodzero dzevanhu, ende kodzero idzodzo hadzisi kodzero dziri unreasonable. Chechipiri, resolution inotadza iri kukundikana kunzwisisa basa rekereke. Basa rekereke rekushumira kune vanhu vese. So tiri kuona hurumende iri kuda yatinoti muchirungu kuita an overstep, kukuita kupfurikidza mwero mukutonga zvinopokana nebasa rekereke. Tinopokana nazvo izvozvo.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vati danho rehurumende iri rinoratidza kuti hurumende yavaEmerson Mnangagwa haitevedzeri zvinenge zvabuda mumatare.
Izvi zvinoratidza kuti hurumende inotungamirirwa navaMnangagwa inozvidza matare edzimhosva. Zvinotaridza zvakare kuti sezvatinogara tichitaura kuti muno muZimbabwe hamuremekedzwi rule of law. Hamuna rule of law muno muZimbabwe, nokuti chisungo ichi chakabuda nezuro musure mekunge dare repamusoro reHigh Court rapa mutongo wekuti izvi dzinotyora kodzero dzevanhu dzekunamata vakasununguka uye pavanodira. Saka izvozvi zvinotityisa isu sezvizvarwa zveZimbabwe.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi kuti tizwe divi ravo panyaya iyi. Zvichakadai, gurukota rezvoburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa nezuro kuti vashandi vehurumende vese vasina kubayiwa nhomba dzecovid-19 vachazenge vasingabvumirwa kuenda kubasa kusvika vabayiwa nhomba idzi. Asi mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati vachapikisa danho ratorwa nehurumende iri mumatare, vachiti hurumende haifaniri kumanikidza vashandi vayo kubayiwa nhomba idzi.
dambudziko rehurumende inofarira zvekumbunyikidza vanhu. Nyaya yekubayirwa kwenhomba yeCovid-19 haisi iyo ingaite zvekumanikidzwa kuti asina kubayiwa angauye kubasa. Tinoziva kuti nhomba iyi yakakosha kuti munhu abayiwe, asi basa rehurumende kukurudzira kudzidzisa kuti iri sefi zvakadii, inobatsira zvakadii, ichichengetedza upenyu zvakadii. Ukaona taita hurumende yekuti chinhu chese inobata demo, kuti anenge asina kuita izvi achanzwai. Zvinopa presidents even kuprivate sector ndozvaakuitwa nyika yese, vashandi vazhinji vachadzoka mabasa.
Danho rehurumende iri rinouyawo zvakare apo sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rakamirira mutongo panyaya rakakwidza kudare yekuti vashandi havafanire kurambidzwa kuenda kumabasa nekuti havana kubayiwa nhomba idzi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba idzi kuvanhu mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Bato rinopikisa MDC Alliance rinoti hurumende inofanira kumisa urongwa hwayo hwekubvisa nechisimba vanhu vekuuzumba musha wekwaSeke uye vamwe vekwaMutoko nemamwe matunhu kuti makambani ekuChina achere matombo emhando dzeblack granite. Kambani inonzi Heijin Mining Company ndiyo iri kuda kutamisa vanhu mumusha wekwaSeke, asi mashoko kuvatori venhau kambani inoti yakapuwa mvumo yekuita izvi nehurumende. Bato reMDC Alliance nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti hurumende iri kutyora mutemo mukupa mvumo kambani iyi kuti itamise vanhu ava. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi sezvo vangu vasingadairi nhare mbozha yavo. Gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando vati vanga vari musangano vakati tivatumire mibvunzo yatavatumira, asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Mukuzeya nyaya iyi tabata mumuteedzeri webato reMDC Alliance vatendai biti.
Inyaya inorwadza zvikuru imi vaZulu, muchiyeuka kuti takambofamba tichienda kuchilonga tichinoona vanhu vatida kutorerwa nzvimbo dzavo dzavagara kwamakore anopfuura 500 years. Kana vari vehleng weshangani community vakapinda munyika ino yeZimbabwe neMozambique over 500 years ago, long before iya yatinoti mufeshani yakaitwa mugore ra1830 pachinge parwiswana between Mambo Chaka weMazulu nemagenerals ake. So kana muchitarisa mukatarisa kuchilonga ikoko motarisa kuchecheche area kwatorwa minda naBill Rotenberg, moenda kuhange kudinde, moenda kwaMutoko kumabudya, vana Shumba Nyamudziwa vari kutorwa minda yavo zvakare over 300 hectares nemachaini. Mopinda muno muGoromonzi muDomboshawa mune vapinda zvezvakare vada kutora minda yevanhu kuti vachere goridhi. Saka marizevha evanhu aakutorwa, marinda evanhu aakutorwa, zvinhu zvatanga tisinganyatsoona anda vaMugabe asi taakuzviona anda Emmerson Mnangagwa.
Kuri kuti hurumende iri kuda kutamisa vanhu, panofanira kuitwa sei chaizvo vabiti?
Kana paine development vanhu vanofanira kuconsultwa, vobvunzwa kuti muda kuchii, voparticipata muconsultation izvinorecognizwa nemainternational conventions ese pasi pano. The right yatinoti 3C, the right to give consent, the right to consultation necompensation. So consultation, consent and compensation, 3Cs hadzinofanira kurespektwa. Vanhu vanofanira kuconsultwa.
Asi kahurumende iri kuti vanhu vekuChina vavari kuunza budiriro munyika vabiti nekubatsirawo Zimbabwe kunze uko kana yakanga nebata muzika.
Hakuna budiriro inouya nekuchera gomo revanhu national heritage. Mukapinda kwaMutoko kwachiko kwazara dust. Vanhu vari kufa netuberculosis, vanhu vari kufa nezvirwere zvinoafekta malungs zvakafanana nemukonosis, zvakafanana nanasilika. Nzira dzinosemesa because zvimatombo zviya zvinorema. Saka matraka aya anenge achikochera, hakuna development.
Mumwe muteedzeri webato reMDC Alliance vatendai biti vari parunare muHarare. Tabatawo gweta vachimbomirira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatinomudai sechinyoka kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi.
Chinonesa ndechekuti munyika medu kune vanhu vanochema chema zvose vachichema chema zvichibuda mukuti zvaitwa nomunhu wavasingafariri kupolitics.
Vamwe vari kuchema chema kakuti pari kupiwa makambani ekuchina pari kuitwa uori.
Kana tichitaura munyaya dzinotarisira development, kana panzvimbo penyu pakanzi pauya kambani yauya ikati toda kuita zvakati, iyo iri yoga yavuya, hatifaniri kuti toti dai yarambiwa nokuti inobva kuchina kana zvinobva kupi kwatisingafariri. Kana kambani iyoyo yavuya ikatevedzera zviri mumutemo, kuti mutemo wekunyaya zvinhu zvekuchedza ichi, mutemo wemining unoti chii, vanoenda vonopega, vanoenda vonoapplya, kana pane vanhu vari panzvimbo ipapo, vanhu vanenge vauya kumaina vanotaura navo, hurumende yovabatanidza vari vaviri, vaya vagere nevari kuchera, vowirirana kuti vanopisana sei. Zvinhu izvozvo zvinoitiwa kwose kwose. Kana zvisina kuitiwa, vanhu ivavo vano kune mapato anogona kuvabetsera kuti zviitike, zvakaitika kumarange uko vanhu vabisiwa, zvakaitika kumaagreement achona ari pakati vanhu ngava vachibve dzimba ngavadini ngavadini.
Asi mubvunzo wekupedzisira Vachinyoka, zvekutamisa vanhu hazvinetse here munyika yakaita seZimbabwe, nekuti kavamwe vanenge vachiti hatidi kusiya makuva edu?
Hai, kunyika dzose vanhu vanotama kana pachinge paita chinoda kuvakwa kana kuti chinoda kuisiwa chakatarisa zvedevelopment. Kune mitemo kuAmerica, mutemo unodo imminent domain. Nyika inovuya yoti haibodi pamuri pano topada itai. KuEthiopia kuri kuvakwa madhamu, vanhu vari kubisiwa. KuIraq uko kuri kuvakwa madhamu rimwe riri kudovhara capital city yaiyi Assyrian Empire yakugara. Patakavaka Karibapo vanhu vakatama.
Gweta vachimbomirira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vatinomudai Chinyoka vari parunare muHarare. Hurumende inoti hapasati pave nemukana wekuti zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvikwanise kuvhota zviri kwazvinogara, sezvo bombero remitemo yenyika richiti munhu anofanira kuvhota kunzvimbo yaakanyoresa. Mutezeri wegurukota rezvekufambiswa kwemashoko vakaines paradza vanoti zvinoreva kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda kuvhota zvinofanira kudzoka kumusha zvonovhota kwazvakanyoresa. Mashoko avaparadza anotevera kurudziro yevakawanda yekuti vari kunze kwenyika vanofanira kubvumizwa kuvhota kunyika dzavari. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Chekutanga panyai ndechekuti bumbiro redremutemo renyika rinonzi muchirungu iro constitution haibvumiri kuti chizvarwa cheZimbabwe chinovhota chiri kune imwe nyika. Mutemo uyu unobvumira kuti chizvarwa chese cheZimbabwe chinofana kuvhota muno munyika. Ende pamusoro peizvozvi kunotori utongo hwakaitwa nematare edu edzimhosva makuru atinoti muchirungu court judgments aripo panyaya iyoyi, achirambidza kuti hazvikwanisiki kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviende kunovhota zviri kune dzimwe nyika kwadzinogara ikoko. Chimwe chinhu ndechekuti mutemo wedu yenyika inoti unovhota uri kukonstituensi kwako, kuwadhi kwako, papolling station yekwako yawakarejista. Saka kumhiri kwemakungwa hakuna makonstituensi, hakuna mawadhi, hakuna mapolling stations. Izvi zviri kuno kuZimbabwe. Saka mutemo wedu unobvumira zvakare kuti munhu wese wese chizvarwa cheZimbabwe chinobvumidzwa kudzoka kuzovhota kana nguva yekuvhota yakwana.
Vaparadza, tinoona kuti pane vamwe vemapato anopikisa vari kuwanikwa ivo vachange vari kuratidzira kuNew York nemusi wemugovera panyaya iyoyi yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvipiwe mukana wokuvhotera kwazvinogara kunze kwenyika. Munoona sei izvi?
Vanoda kuungana ikoko vachipopota kana kuti vachiita sevari kuUnited Nations vangango popota zvavo vari ikoko, asi kuno bumbiro remutemo harivhumire izvozvo. Zvinotoda kutoti kuti nyaya yacho vakwanise kuvhota tinenge taakutochinja bumbiro remutemo iroro constitution yedu, totoichinja tototi aiwa zvizvarwa zvedu zviri kunze kwenyika zviri kugara ikoko kana kuita mabasa ikoko vachisevenza ikoko vanofanira kuvhotera ikoko.
Asi kavaparadza, tinoona dzimwe nyika dzichizvikwanisa vachiishandisa mizinda yavo munyika idzodzo. Zimbabwe ingatadza nei kuita izvi?
Chamunofanira kuziva ndechekuti havana kuungana panzvimbo imwe chete zvizvarwa zvedu izvo zveZimbabwe. Zviri kune nyika dzakasiyana siyana siyana siyana. Saka kuti vese vakwanise kuvhota pachaitwa sarudzo idambudziko nokuti havagari panzvimbo imwe chete. Vamwe vari kuAmerica, kuLondon, kuCanada, vamwe kuAfghanistan chaiko kune hondo variko, vamwe kuSyria, vamwe kumukundana kuWait, kupi kwese vakazara iko, kuEngland kwese vakazara. Saka hatizokwanisi senyika kuenda kwese kwese uku tichiti votai votai votai. Chimwezve chamunofanira kuziva ndechekuti Zimbabwe iri pamasanctions. Saka zvairi pamasanctions kudaro vanozovhotesa vacho vanogona kunyimwa mavhiza ekuenda kuAmerica kana kuenda kuBritain kana kuenda kuEU kana Germany kwese vanogona kunyimwa mavhiza. Saka navanyimwa mavhiza zvofamba sei? Asi ndangotaurawo zvangu izvi kuti tingorebesa nyaya. Nyaya iripo chaiyo chaiyo ndeyekuti mutemo wedu bumbiro Constitution haribvumiri kuti chizvarwa cheZimbabwe chivhote chiri kune imwe nyika chisiri muno munyika. Ndo pane nyaya yese ipapo.
Avo vanga vari mutedzeri wegurukota rezvekufambiswa kwemashoko vakaines Paradza vachitaura naMavelas Mutsanganya uye weStudio 7. Murairidzi ane mukurumbira munyika Norman Mapeza ndiye adomwa nezifa kuva munhu achafanobata chigaro chemurairidzi weMawarriors zvichitevera kudzingwa basa kwakaitwa Zdravako Logarusik. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mapeza achange achibatsirwa naTaurai Mangwiro weTriangle naMandla Mpofu weHighlanders apo achange achirairidza chikwata chenhabvu chenyika. Zimbabwe inofarira kurwa semvumba munzira yekuenda kumakundano a2022 World Cup ayo achaitirwa kuKatar. Manager waMapeza vaGibson Machi vanoti Mapeza apiwa basa iri kwemedzi mitatu inotevera kusvika panopera mitambo yeGroup G ye2022 World Cup. Mapeza naMangwiro vataurirawo Studio 7 kuti vapiwa basa guru iri. Gwaro rabva kumutauriri weZifa vaXolisani Gwesela rinoti Energy Murambadoro uyo aibatira Capes United neMawarriors apiwawo basa rekuimurairidzi wevabati vepagedhe. Varairidzi ava vacharamba vari kuzvikwata zvavo sezvo vapiwa mitambo mina chete yasara ye2022 World Cup yemugungano reGroup G iyo ichaitwa panguva dzakasiyana. Vanokurudzira mitambo mune vechidiki vanazi moyo vanoti neruzivo rwake vatambi vemuno Mapeza ndiye anga achikodzera kupiwa chikwata ichi panguva ino.
Nenguva pfupi pfupi shoma yatasara nayo kuti titambe mutambo unoteera neGhana pamba chida munhu akaita saNorman Mapeza, saka ndinoona huri hurongwa hwakanaka. Tinoimba kuti Norman Mapeza achakwanisa kuva mushina wemajuzi wekuti atibatsire pakuti basa rifambe mushe kuti zvifambe zvakanaka.
Murairidzi wevatambi vepagedhe kuZPC Kariba chenjerai dzuve anoti basa iri ranga richida murairidzi wemuno achiti makorokoto kuna Mapeza nevatevedzeri vake.
Makorokoto kuna Norman Mapeza, makorokoto kuna Taurai Mangwiro, Mandla Mpofu, toti makorokoto nebasa ravawana, makorokoto zvakare kuna Energy Murambadoro ravarambe vachishanda nesimba.
Asi nyori wezvemitambo Admai Mwimeke anoti chikwata haasi murairidzi nevatambi chete asi kuti zifa inofarira kugadzirisawo mumba mayo.
Saka a good decision yekupa Norman mukana asi hakusi kuti ndiyo solution chaiyo chaiyo. Zifa yacho inofanira kugadzirisawo imba yayo kuti zvinhu zviitewo zvakanaka, because bhora haringonzi kochi chete. Bhora mune zvakawanda zvinotariswa mubhora kana zvichida kuti timu iproduce iburitse maresults.
Mutevedzeri wemurairidzi weHarare City Fungai Kwashi anoti Mapeza akasawana mitambo yegadziriro yakasimba anokundikana sezvakaitawo LogaRusik.
Prepare to fail or fail to prepare. Makasaruka zvakanaka zvinhu zvingazvifambi. Saka ndirongoti vakuru vedu ngavaronge zvinhu zvifambi zvakanaka. Ngavaronge mafriendlies. Timu ijaire kutamba yese, timu ijaire kubatana, timu iende kune cohesion.
Mutambo wekutanga waMapeza uriko musi wa 5 kana 6 Gumi Guru apo Zimbabwe iri kusangana neGhana kuAccra mumutambo we2022 World Cup. Kunze kweGhana neZimbabwe zvimwe zvikwata zviri mugungano iri e Ethiopia ne South Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabata swika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murere zvakanaka vateereri ndokusiyai mbinzwa naudze isingebele.
So we see card.